very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, December the 10th, 2015. Welcome to the women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the end of the 16 days of activism against gender-based violence, which ended today. And also, we're looking at International Human Rights Day, which is also commemorated today, and their impact on women. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077, and we'll call you back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m. But women, as you know out there, Thursday is your day. Pachina chemadzimai.
We are on the web on www.voazimbabwe.com kumbenjalo www.voashona.com kumbenjalo www.voandebele.com.
Itarang dinos bikini amuanigwa dinisa chigaro we Women's Coalition of Zimbabwe kadi inwatere nasi mswe waten December zero zwa non international women's rights day ino bata ofuti kupira kwe 16 days of activism against violence against women. Taka nasi se Women's Coalition of Zimbabwe taita ya tunoti press conference tishiba kukurukura ni wanu takatarisa nyaye kuti madzimai zvakamira sei kuvanhukadzi nevanhu rume muZimbabwe kupera kwegore ra2016. Taita izvi tichishandisa atinoti macluster leads kana kuti zvinhu zvakasiyana-siyana zvinoitwa nemamember organizations eWomen's Coalition. Tinosanganisira izvo nyaya yekutarisa kuti bumbiro guru remutemo nemitemo zvinofambiswa sei takatarisana nematambudziko anosangana nemadzimai. Nhasi seWomen's Coalition of Zimbabwe taita yatinoti press conference tichida kukurukura nevanhu takatarisa nyaya yekuti madzimai zvakamira sei kuvanhukadzi nevanhu rume muZimbabwe pakupera kwegore ra2016. Taita izvi tichishandisa atinoti macluster leads kana kuti zvinhu zvakasiyana-siyana zvinoitwa nemamember organizations eWomen's Coalition. Tinosanganisira izvo nyaya yekutarisa kuti bumbiro guru remutemo nemitemo zvinofambiswa sei takatarisana nematambudziko anosangana nemadzimai. Tichitarisawo futi nyaya yekumiririrwa kana kuti kushanda kana kuti kupinda kunoita vanhukadzi munyaya dzematongerwo enyika nenyaya dzekuita madhisijeni dzakasiyana-siyana. Tanga tichitarisawo kuti vakamira sei madzimai panguva ino. Tikazotarisawo nyaya yegender-based violence kana kuti yekushungurudzana kunoitika pakati pevanhukadzi nevanhurume. Tikazonotarisawo futi nyaya yepeace building kana kuti yekutsvaga runyararo mainitiatives akasiyana-siyana ari kuitwa nemaorganizations ari muWomen's Coalition akatarisana nenyaya yekutsvaga runyararo. Tatarisawo futi nenyaya yedzidzo education. Tikatarisa nenyaya yeutano health. Tikazonotarisa nyaya yeeconomic empowerment kana kuti kufambira mberi sevanhukadzi nyaya dzeupfumi hwenyika. Then tichizopedzisira nekutarisa kuti muupenyuro vari kubata sei nyaya yevanhukadzi nevanhurume kana kuti yekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume. As the Women's Coalition of Zimbabwe, we decide to hold a press conference where we will do an analysis of what is the status of women as the year 2015 ends. What is it that has happened in Zimbabwe that has gone well? What is it that still remains to be done? And what is it we should be recommending to government? So we were looking across our clusters of competence as Women's Coalition, which include constitutional and legal affairs, which include women's participation in politics and decision-making, women in the economy, women and health, women and education, women and peace building, women and the law, and then also looking at the media. Gender-based violence was also one of the areas we looked at. The general finding across all those clusters is that Zimbabwe has done very well in actually adopting a good constitution and some laws and some frameworks to address the key issues around these areas. What remains to be done is effective implementation, because it's something that has started, but we need to really be very serious and start to implement. Part of how we can ensure implementation is by putting resources to the plans, to the policies, to the constitution that we have adopted as a country.
So kuqakathekile ukuthi lati sike sithathe i5 minutes sithi hayi kukahle ukuthi emaphepheni elizwe lati ukuthi sibe khona sibe ngabantu abakuma politiki siyabona ukuthi kukhona osokuseleyo lapho kulempi ekakhulu impi ukuthi njengomuntu lawo uzibone ukhona uhamba ungena sibili emhlanganweni owufunayo ukwanisa lawo ukuthi uzibone ukuthi ukwanisa ukuthi uyeqe from lapha to lapha to lapha ufike lapho ngcenye lapho lesifiso khona yinto esibona njengani iyasibisela ngamuva ngoba kuyenzwa ngabanye babo abala sifiso zona leso sina city political will i-political will meliqale khonale ema-political parties inkulumende yokwanza ukuthi abambe lokunye but khonale ema-political parties mele kuqale khona ngoba inkulumende at the end of the day inkulumende ebanjanisayo ngani ngama-political parties so ama-political parties ethu siyawacela sibili ukuthi labo bakwanise ukuthi baqalise ukuthi bazibone ukuthi let's have sikhangela ukuthi bona bayayenza yini abamele ukuthi bakuyenze.
Welcome to the Women's Roundtable. Tonight, as we said earlier on, we are looking at the end of the 16 days of activism against gender-based violence. And we're also looking at the International Human Rights Day, which is being commemorated worldwide today, and the impacts of those days on women. What are your views on the issue?
The 16 days of activism against gender-based violence is commemorated worldwide from 25th of November, which is the International Day for the Elimination of Violence Against Women, to December 10, which is also a Human Rights Day.
Yes, PJ, and actually the United Nations says the 16 days of activism against gender-based violence campaign is a time to galvanize action to end violence against women and girls around the world.
Yes, and according to the United Nations again, Children's Fund, UNICEF, the State of the World's Children Report 2015, the prevalence of child marriages is high, especially in Mashonaland and Central in Zimbabwe, which leads with at least 50%.
Oh, that's a huge number, PJ. Mm-hmm. But meanwhile, women's rights groups under the Women's Coalition of Zimbabwe today held a press conference to discuss ideas on the way forward in urging policymakers and government to implement laws that promote the rights of those marginalized groups like women.
Mm-hmm. And the women's rights groups, again, say a lot needs to be done to align the country's laws with the constitution. The chairperson of the Women's Coalition, Mrs. Virginia Mwanigwa, says there is lack of political will to enact some of the laws that are already there, and this needs to change. What are your views on the issue?
Yes, PJ.
Mm-hmm. Lamhlanje uhlelo lwethu asihluzeni bomama, sihluza udaba. Indaba ezimbili kodwa ezihambelanayo zonke udaba lokugqitshwa ngomkhankaso wokukhankasela ukulwisa ukudlakela ezindlini i 16 days of activism against gender based violence sikhangela njalo ukuthi uphele namhla lomkhankaso kodwa ke namhlanje kulilanga lalo lokunanza amalungelo oluntu emhlabeni jikelele i International Human Rights Day. Yikho ke siphatha indaba zombili zonke ziyahambelana ngoba ngamalungelo abesifazana wonke akhulunywa ngawo. Njalo eZimbabwe kube lemihlangano embalwa lapho emanyanise inhlanganiso zonke ngathi ezibalisa zonke eziningi zangkhona zonke kade zibe abasifazana abameli bamahlanganiso zona lezi bebebuthene bethe gwaqa eHarare behluza indaba zamalungelo. Okuphumileyo lapho marvelous okunenge nguzwileyo kulentathele izindaba yethu ehambileyo khona ngale ethi yona okuphumileyo umqoka ukuthi yebo imithetho ikhona kodwa injalo imunyethwe kusisekelo sombuso isekelwa la isisekelo sombuso kodwa ukuthi landelwe akula sifiso salabo abakuhulumende ikakhulu iziphathamandla ukuthi zilandele leyo mithetho yokulondolozwa kwelungelo loluntu. Yikho ke namhlanje sithi asihluzeni bomama sikhangela ukuthi amalungelo ayalondolozwa na. Imikhankaso yonke leyo eyenziwayo, izivumelwano ezalotshwayo zinhlanganiso ezinjenge-United Nations ziyalandelwa na.
Aiwa, Iroida MaPJ, nasi muchirongwa chedu, chemadzimai tiri kutarisa isu, kucherechedzwa kwekurangarirwa kwekodzero dzemadzimai kwanga kuri kuitwa pasi rose uyezve munyika, kuye kunonzi 16 days of activism against gender-based violence kwapera nasi. Asizve tiri kutarisa zuva rekuremekedzwa kwekodzero zve dzevanhu pasi rose reHuman Rights Day iri kuitwa zvenhasi PJ. Tiri kutarisa isu kuti pane zvabuda here muzvirongwa zviri kuitwa munyika nehurumende uyezve nemasangano anorwira kodzero dzemadzimai. Taita rombo rakanaka PJ, tisatauya kuchirongwa kuti ndakwanisa ini kutaura nemutungamiri wesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe, amai Virginia Muwanigwa, kuti tinyatsonzwa kuti zvii chaizvo zviri kuitika nekuti nhasi vanga vane musangano mukuru wokuzeya iyo kuti gore rino pane zvagadzirika here munyaya idzodzi dzekushungurudzwa kwemadzimai vachiti ivo aiwa bumbiro remutemo redu rine mitemo yakanaka uyezve inokwanisa iyo kubatsira madzimai asi dzimwe dzenguva hakuna iko political will yamanga vachitaura iyo kuti makurukota haasi kuenderana nezviri kuburitsa zviri kubuda mubumbiro. Regati mbonzwa kuna amai Muwanigwa pane hurukuro yataita navo. Now listen to Mrs. Virginia Muwanigwa.
Zvabuda ndizvo kuti Zimbabwe iri kugona chaizvo kana kuti yakagona chaizvo pakuadopta constitution nekuadopta malaws akasiyana-siyana anoti iwo kunofanira kuve nekuyananiswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume. Dambudziko guru riripo takatarisa idzi maarea ese andataura richiri pakuti zviri mubumbiro remutemo nezviri kuitika pagiraundi hazvisi kuenderana. Tichine basa rakawanda kuti tione vanhukadzi vachizvimiriririrawo matongerwo enyika, tione vanhukadzi vachinyatsokwanisawo kuve ne utano hwakanaka, tichionawo vanhukadzi vachikwanisa kunge vachimiramirawo kana kuti vachionekwa zvavanoitawo munyaya yeupfumi hwenyika. Saka chikurukuru chandingataure changa tichipinda mune nyaya dzese ndechekuti mitemo nemapolicies aripo asi dambudziko riri pakuti hatisi kuzokwanisa kunyatsoita zvinhu zvacho zvatinenge tazvimisira senyika kuti tichaita.
Maona zvakamira zvakadai, remangwana rakamira sei munyika muchitarisa zvamazeya nhasi, takanyanyotarisa kodzero dzemunhukadzi?
Remangwana rinodipenda nekuti pane politika uyo here, nekuti tiri kuziva matambudziko atinawo senyika, tiri kuziva matambudziko anotarisana nevanhukadzi nevanhurume muzimbabwe nevanasikana nevanakomana. Chakungodiwa ndechekuti ndezvipi zvirongwa takatoita nezvirongwa tinazvo, maplan of action atoripo akasiyana-siyana ekuti tigadzirise matambudziko anosangana nevanhu vedu muzimbabwe. Chinhu changomirirwa kana kuti chakuda kuonekwa ndechekuti tiri kutanga here kunyatsoita maprogram, kana kuti kana takatanga kudhara tiri kunyatsofamba here nesimba kuti maprograms aya pedzira aita kuti munhukadzi wemuzimbabwe azivewo kuti citizen sezvakangoitawo munhurume, sezvakangoitawo mwanasikana, sezvakaita mwanakomana.
Aiwa, PJ, tanzwa apo mazwi anga achibva iwo kuna amai Virginia Muwanigwa. Vari kutaura ivo veWomen's Coalition of Zimbabwe. Vari kutaura pamusoro pemusangano mukuru wavanga vanawo muHarare nhasi. Wanga uri kuzeya kuti zvii chaizvo zviri kuitika panyaya iyoyi yekucherechedzwa kana kuti kwekodzero dzemadzimai munyika. Takamirira vanyarikani vedu, tombonzwa kuna Oliver Mutukudzi achiti iye baba musaro yamai ndonya yatiri kunyanyo taura ipapa kuti iri kurambidzwa nemadzimai. We'll listen now to the music of Oliver Mutukudzi while we're waiting for our guests.
So be it. I'm not my body.
some interesting music there, PJ, from Oliver Mtukudzi saying, ah, baba, zukuruwa maikwete. Just in time, you know, and also in tandem with our discussion tonight, where we are looking at the 16 days of gender-based violence, which just ended today. But we're lucky, PJ, tonight we have our first guest, Ms. Sakile Sifela Ningoma, who was also at the meeting where the Women's Coalition were discussing some of the issues. Welcome to the program, Mrs. Ngoma.
Thank you so much, and thank you, and hello to all the listeners.
Thank you. Maybe if you can just take us through, you were speaking on the political front. What was your contribution to the meeting, and also just, you know, to summarize the end of this 16 days of activism against gender-based violence?
Well, as a member of the Women's Coalition and as an organization that tries to work also as a watchdog over political participation, for women's political participation in Zimbabwe, we were just looking at the events of 2015 and trying to say, at the end of the year, and as we reflect on human rights and women's rights being human rights, what has happened in the field of political participation? And has it moved women forward, or has it moved women 2 steps back? That is what we were trying to do today.
And what was your conclusion? This has been a very interesting year. We saw the Vice President, Joyce Mujuru, being taken over, or her post being taken over. And also we're hearing so many developments happening in ZANU-PF at the moment. What was your conclusion?
Our conclusion was that regardless of the political party, so it's not just about ZANU-PF, it's not just about MDC or MDCT or RDZ. What we concluded at the end of 2015 is that in terms of the law, yes, women have done well in 2015. We are now looking at a 35% representation of women in parliament. But when we look at how parliament is fed, how parliament is facilitated, we have to look at political parties. And when we look at political parties, we can see that political parties are not embracing gender equality within their parties, and also parties are not providing spaces for women to come through as leaders in those parties. Secondly, one of the things we've seen in this year is that we've seen increasingly women within political parties, regardless of the political parties, coming under attack in one way or the other, which means that women's leadership has been threatened. Thirdly, we've seen a...
Oh, PJ, I think we've been, our phones there are playing up. We seem to have lost our connection with Mrs. Ngoma, but she had some very interesting views there before she got cut off, and we'll keep trying her line. Pane zvandanzwa vachitaura vari kuti ivo, kunyangwe zvazvo pane zvizhinji zvakaitika, nyanya kumabato ematongerwo enyika. Uko takaonwa madzimai mune nzvimbo dzakawanda vasiri ivo kupuwa mukana wekuti vakwanise ivo kuwana mabasa epamusoro. Ivo vari kutarisa kuti pane zvimwe here zvavangakurudzire vasinganyanyotarisa mapato anopikisa munyika kana kuti iro bato rezanopf riri kutonga pari zvino. Saka vari kuti vanga vane zvavanga vari kutarisa zvakawanda. Uyezve pane zvimwewo zvakanaka zvakaitika kuti kwane madzimai akati wandei ari pa35% vari muparliament. Asi zvichada kuramba zvichigadziriswa. PJ.
Khona lokhu esikutholileyo ucingo lwethu lungakaqalisi ukusenzela kuthiwa sebephendukile.
Yeah, so you're lucky you can continue. You can continue with her because she doesn't.
Siyakwamukela kwihlelo Nkosikazi Ngoma. Hello.
Nami ngiyamukela lonke.
Yeah. Uke wakhuluma lapha lomunye wethu khona ngapho. Kodwa ke ngithanda ukuthi ugcizelele ukuthi umhlangano lo elungenileyo namhla ubungwani sibili njalo ngamasubani kumbe macebo bani aphumileyo emhlanganweni walamhlanje.
Umhlangano namhla athi ngumhlangano wema-organizations amaningi aweZimbabwe okomama amelela izinto ezithiyanethiyaneyo. Siphansi kwe-umbrella ethiwa yi-Women's Coalition of Zimbabwe. Se-coalition sabe sikhangela izinto eziningi-ningi thina njenge-organization phansi kwabo sikhangela ukuthi ama-political parties lezinto zepolitiki zisebenza njani and zibamba okomama kanjani. Esikubonileyo sikhulume kwanamhla sikhangela iminyaka ka-2015 besikwasi ukuthi sikukhulume ngokuthi hatshi
noma umthetho inezinhle izama ukuthi layo iphakamisele obomama abazama ukuthi bayenze izinto zepolitiki, uyabona ukuthi wona ama-organizations, ama-political parties bakafiki lapho esifuna ukuthi bafike khona ukuthi nabo batholakale bengabantu abakwanisa ukuthi bancedise ukuthi bomama babe khona, bahlale babe khona, bahlale kuhle bekhona, basebenze njengabanye babo.
Ye, sesigqiba ke umnyaka kunje nje sesikumpalakazi. Ngakhangela ukuthi ukusebenza okwenze abesifazane kumbe ngathi vele kwezamalungelo abesifazane emhlabeni jikelele, uzananzelela ukuthi i-African Union layo ibile lawawo ama inhlelo zokuthuthukisa omama. I-United Nations kade ile lazalo inhlelo zokuthuthukisa omama. Khathesi ke sikhangela International Human's Rights Day yangkhona kulenhlelo ezithize ezabomama. Libona ngani liphumelele yini nje lina abakuyimpilei yokukhuthaza amalungelo abomama?
Singathi konke lokho okukhulumileyo kuyathengisa ukuthi noma ungaphi lapho elizweni lemhlabeni,
kuseyo
ukuthi obomama kumele ukuthi sikhangele into eqakathekileyo ngokuthi siyabona ukuthi hhayi asimanga njengabanye. Kodwa into leyi iqiniso likhona ngeyokuthi sibili kulempi, impi ekhona eyokuthi labo abanye bakhangele balo mlinganiso ofana njengabanye. Nasikhuluma sokukhanya njengani into elula anjo into esijayele ukuyibona, into etholakalayo kalula. Kodwa nasesikhangela ngamuva kwangikhona siyabona ukuthi hhayi wena na ungumuntu wesifazana uhamba nje endleleni yempilweni yakho, uyahlangana nezinye izinto ezingasoze zihlangane nomuntu osidlisa.
Ye, yikho ke lina libona ngani uphumelele okwamagama?
Sibona njengani hayi asiphumeleli, siyazama ukuthi sile le nto ukuthi lathi siphumelele. Sizama ukuthi sibone ukuthi njengathi besikhangele ukuthi lathi sasifuna ukuthi omama bengangena kwizinto zepolitiki, labo ukusebenza kwabo khona le kufana njengokusebenza kwabanye, labo bakwanisa ukuthi baphumelele njengabanye babo. Ukuthi sibone ukuthi lawo kule mlinganiso khona, kodwa siyabona ukuthi hayi umlinganiso awungafiki lapho kumele ukuthi ufike khona.
Isilinganiso asikafiki. Mavela sithi chitarisa kuti pane masangano ese ndo zvananda bvunza kuti masangano ese aya anosanganisira na African Union ana United Nations vese vanga vachibuda nemazano kana kuti nezvirongwa zvakanangana nekusimudzira madzimai. Saka zvatasvika kumagumo kwechi kwegore kudai, muri kuona here imimi sekunge pakaitwa zvakakwana kuti kusimudzira madzimai nai mai ngoma?
Tichi pedza kugore kudai tinoona kuti aiwa pane basa rakaitwa asi harina kunyatsozadzisa. Naizvozvo tichiona kuti izvo nyaya yacho kana wakuona yakutaugwa kuna naAfrican Union, kuna naSADC, kuna naUN, zvinoratidza kuti pane dambudzo riripo risati ragadzirika. Dambudzo iri rinotakatanisa muZimbabwe, tinoona kuti aiwa kumabeta takaedza kugadzirisa, asi paupenyu hwedu nemumabato aripo tirikuona kuti hatitasvika patinofanira kuti tisvike. Tinoona kuti izvo tiri takatarisa zvinhu zvemutemo zvemuZimbabwe, kana kuti upenyu hwako iwe semunhukadzi muno muZimbabwe hausati hwasvika paunofanira kuti zvisvikewo. Saka tinenge takutarisira kuti gore rinouya tinenge tichishanda kuti tiedzewo kuti titewo sevamwe vedu.
Pane zvirongwa zvamakatarisira here imi semadzimai anorwira kodzero dzevanhu kuti munge muchiita, mataura imi kuti gore rinouya munoda kuona zvichishanduka, zvii zvamuchaita kuti zviitike izvi?
Zvinhu zvatingada kuti tione kuti zvishanduke, zvinhu zvinobata upenyu hwedu kwese kwese. Chekutanga uko kuzvipatara uko hakuna kumira mushe. Tiri kuona kuti chimwe chinhu chinokukanganisa iwe semunhukadzi, utano hwako semunhu anobereka vana, semunhu anomhanya mhanya mumba, semunhu ane zvimwewo zvaunoita zvisingaitiona nababa, tinoona kuti izvo iwe utano hwako ndihwo hunotanga kuti hudii hukanganisike. Asi tinoona kuti zvipatara zvedu hazvina kumira mushe, hazvisi kugona kuti zvikubetsere, zvikuwane pauri zvichikuda kubetsererwa kwakafanirana newe. Uyezve tinoona kuti pasipapa kudzidza, nekuti kudzidza upenyu tinoona kuti aiwa takatarisa gore rino patakatarisa kuti 47 thousand vana havana vakapona kupedza chikoro asitarizawo nyaya yekutizvo vanakana vari kuroorwa vasati vasvika vasati vabvezera vasati vazviriritira tinoona kuti pane dambudzo riripo chaizvo panyaya dziye zvikoro tinoti vasikana vaendewo kuchikoro vaonawo zvikoro zvakakwana vakwanisewo kuti vaitewo sevamwe vavo tatarisawo izvozvo tinotoesa kutizvo dambudzo remvura nemagedi ndo rimwe rinhu rinoita kutizvo iwe semunhukadzi uone upenyu hwako hwakati omei kukunda upenyu hwana baba saka tinenge takasira zvinhu izvozvo kuti masocial services edu adzokere paanofanwa kuti ave kuti kwanisewo kuti tange kuti uitewo upenyu huri nani ugokwanisewo kuti uitewo zvinhu zvimwe zviri kumashure zvinoita kuti uitewo sevamwe.
Aiwa, tinotenda mubata makadaro ndoziya kuti mati nguva yenyu ndoisina kumira zvakanaka asi imbobata yenyu makadaro timbotora mumwe munyarikani wedu tina Sisi Talent Jumo vekukatswe Sisterhood. Welcome to the program, Miss Talent Jumo.
Thank you very much.
Talent, you were also at the Women in Coalition conference today. Tell us a little bit. You stand in for young girls. What have you observed throughout the year that you'd like to share?
Okay, thank you very much for having me on this platform. We had a very important conversation this afternoon at the Women's Coalition of Zimbabwe, and I'll just flag some of the issues that were raised in that particular meeting. And looking at young girls specifically, I think my colleague was just talking about the high levels of school dropouts, which are resulting in a lot of young women and girls actually being married off at a very tender age. And that is also linked to the many health complications that are being experienced by this particular young women. We heard today that the maternal mortality rate is still high. It's about 634 per 100,000 live births. And so if you look at the statistics, you also realize that it's mostly young women, young girls who are perhaps under the age of 18 who are actually most affected by this problem. And so you realize that these issues are multi-layered. So it starts at the level of, you know, a girl's inability to complete school, and ultimately they're forced into a marriage, and then they are faced with multiple problems. If it's not an issue of maternal health, it becomes perhaps about, you know, based violence, because they're mostly, you know, in these relationships where they cannot even negotiate safer sex, where they cannot even negotiate contraceptive use. We also talked about the contraceptive unmet needs for contraception. We realized that most of these people still don't also have access to contraception. So we still have, you know, huge challenges despite the fact that we have policies in place.
Okay, Mr. Jumo, maybe I will ask you to hold on because we are now going to be migrating, and would like to thank you also, Mrs. Sakiles Felani Ngoma of WIPS, for having been our guest. But please stay on, and our listeners who have been with us as we migrate to our streaming live, please go to www.voazimbabwe.com. I'm Marvelous Mplanganya Huye.
Mina Praxit is Jeremiah. Sesivalelisana ke labalaleli bethu abase emsakazweni weradio. Kodwa ke siyaqhubekela phambili sisebule injini lokho sisakaza sikhuluma labo labahlonitshwa esilabo lapha ecingweni. Igama lami u Praxit is Jeremiah.